Pfungwa idzi dzakabuda nezuro manheru pamusangano wakaitwa neStudio 7 muBulawayo senzira yekunzwa pfungwa dzevanhu pakuti maindustry emuguta reMubulawayo nagamutsurudzwa sei. Mukuru wesangano reReaffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vakaudza musangano uyu kuti vanhu havafanirwe kungochema-chema chete pasina zvavanoita pachavo kuitira kuti vachinje upenyu hwavo. Vashoko vakati kune vagari veMubulawayo vakawanda vari kugara muSouth Africa nekune dzimwe nyika vakatiwo mabatanirwo anoita vagari ava panofa hama neshamwari dzavo ndiwo mabatanirwo anofanirwa kuita mukuedza kumutsurudza maindustry.
Kuungana nokuvukanidza kwevanhu veZimbabwe vari kunze kwenyika ndezvinhu zviri social kadakuya kuEconomic State ndakuita musindo kuti hana kudai hana kudai iyoyi energy yatinayo pazvinhu zvesocial kuigana kugadzira kukandirana magrocery nechi ndiyo atofanirwa kutarisa kuti kumusha tingavaka industry tikakandirana ma50 rand iwawo 32,000 tokwanisa kwamuka tikanotenga nyango milini yakavhara nokuti michina yacho inenge iripo ukadaro tikaungana takadaro tokwanisa kuzoenda kubhengi tikati bhengi tikweretei mari iyi toda kumutsa kambani yakati nemaketi yakati.
Vashoko vakashorawo nyaya yekuti vanhu vakawanda munyika vanofarira kutenga zvinhu zvinogadziridzwa kunze kwenyika vachiti izvi zvinobatsira kuuraya makambani mashoma achiri kushanda. Vashoko vakashorawo nyaya yeuori vachiti inodzorera nyika kumashure. Izvi zvakatsigirwawo navaJairos Baloyi avo vakati maindustry akawanda akafa nekuda kwenyaya yeuori vachitiwo uori huri kuramba uchiwedzera munyika.
Chinhu chiri kunyanya kukonzeresa kuti zvinhu zvisafamba mukati menyika uori. Vanhu vanenge vachifanira kupiwa tenda kunozopiwa munhu usingazivi. Saka izvozvo tikatarisa zvekana mari chaidzo mumastreets vanhu vanoshanda vakaenda kubhengi vanoona $50 kana kuishayiwa asi mustreet inenge irimo izvo zvinodzosera sure upfumi hwenyika.
Mumugari amai Mary Nyalungwe vakati kunyange hazvo vechidiki vari pamberi panyaya yekuziva zvinhu zvechizvino zvino kusanganisira unyanzvi mukushandiswa kwemashoko zvakakoshawo kuti vechidiki vadzidze mabasa emaoko kubva kuvanhu vakuru. Amai Nyalungwe vakati vechidiki havachakoshesi kushandisa maoko izvo vakati zvinoitawo kuti maindustry arambe achifa.
Vechidiki vanofanira kuziva mabasa emaoko because mazuva ano vechidiki havachadi kusedera kuvakuru kuti vadzidze zvinhu zvakawanda ndosaka vechidiki vachifaririra kumashura.
Asi mumwe wechidiki muzvare Jacqueline Ndlovu vakati vechidiki vari kushayiswa mikana yekupinda muzvikamu zvakasiyana-siyana zveupfumi uyewo mune zvematongerwo enyika izvo zvinoita kuti vechidiki vakawanda vaite sevasina hanya noupenyu. Studio 7 iri kupinda munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika senzira yekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro pezvinovabata mukurarama kwavo zuva nezuva. Nyaya iyi yatumirwa naTaurai Shava asi maiverengerwa neni Michael Hove.